This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera, ndira 2016. Makateerera kuStudio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinei zviri munhau dzedu dzanhasi.
Asiwo tinokumbira veruzhinjiwo vaitewo pavo vazvichengetedze, vaono dzimba dzavo dzakachengetedzeka, vasangosiye makii pese pese, kana vachifamba vasiye umwe munhu wakaremekedzeka anokwanisa kufamba kusara achitarisa pamba.
Mutauriri wemapurisa oyambira vanhu kuti vachengetedze midziyo yavo panguva yezororo. Nasi munyaya dzatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, tichange tiri kubohera kumanikaland. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri wemapurisa Chief Superintendent Paul Nyati vanoti vanhu vanofanira kushanda nemapurisa panguva ino yezororo kuti vachengetedze midziyo yavo. Mukuziya nyaya iyi tabata vanyati kuti tinzwe zvingaitwe nevanhu.
Taendesa mapurisa zvikwata zvakasiyana siyana zvakawanda kunzvimbo dzese dzenyika. Kwatiri kutarisa zviri kuitika mumugwagwa, zviri kuitika mudzimba dzinogara vanhu, mumaindastiri, munzvimbo dzinorima vanhu, nepese pane avo vanhu vanenge vachiita zvinhu zvakasiyana siyana zvokuti vafare vararame. Asiwo tinokumbira veruzhinjiwo vaitewo pavo vazvichengetedze, vaono dzimba dzavo dzakachengetedzeka, vasangosiye makii pese pese, kana vachifamba vasiye umwe munhu wakaremekedzeka anokwanisa kufamba kusara achitarisa pamba. Uyezve vanokwanisa kuenda mapurisa epedyo vonovaudza kuti tinokumbira mutiitire yatinoti House Under Supervision Scheme, iyo yatinopa kune veruzhinji kuti kana musipo kwemazuva mashomanana topota achitarisa pamba penyu tichiona kuti zvakamira sei. Uyezve vanokwanisa kuti ivo veruzhinji pane dzimwe nguva vabatane nemapurisa muchirongwa chatinoti Neighborhood Watch Committee, voita komiti iyoyo inoshanda nemapurisa kufamba munzvimbo dzavanogara vachibatsirana nemapurisa kuona kuti mune runyararo zvikuru pakuparwa kwemhosva.
Icho chirongwa chekuti vanhu vanoshanda nemapurisa kuti dzimba dzavo dzichengetedzwe, mukati chiri kuzivikanwa nevakawanda here uye vari kuchishandisawo here?
Tine community policing trust yedu yatinayo. Tine vanhu vakawanda vatinoshanda navo Blessing. Tikakudzai zvikwata zvevanhu zvavarimo imo munotoshamisika, zviri kubatsira munzvimbo dzakasiyana siyana. Saka tinokurudzira veruzhinji kuti vabatane nesu. Uyezve toda kuti munhu wese paanenge ari akoshese kusaparwa kwemhosva, akoshese safety yake yemidziyo yemotikari neupenyu hwavamwe vanhu vanenge achisangana navo.
Mutauriri wemapurisa Chief Superintendent Paul Nyati vanga vari parunare muHarare. Muhurukuro yedu yatinoita nemugovera nevanhu vari kumaruwa, nhasi tiri kubhuhera kumanikaland uko tiri kutaura nababa Joshua Matizanadzo nezvemamiriro akaita zvinhu munharaunda yavo. Baba Matizanadzo vanoti nhamo yavo ndeyefodya yemudzanga yekuti uku yakarumwa uku inotsva. Vanoti nharaunda yavo yatarisana nenzara sezvo mvura isiri kunaya, uye nekune rimwe divi vari kunzi vakasabhadhara mari yevana vechikoro vanopiwa masamanisi kuti vaendeswe kwamambo. Tatanga nekubvunza vamatizanadzo kuti zvinhu zvakamira sei munharaunda yavo.
Kune zvinhu zvakaoma, imvura dzega, mari hakuna. Ndine kutiverawo.
Ko, mvura iri kunayawo here?
Mvura hakuna kana kwakatooma. Zvimwe zvakatopera kuoma kunye.
Saka muri kurarama nei? Kuri kumboyawo vanobatsira here nechikafu?
Hapana kana kutatikuwana. Zvichiva ndezvepati kana zvezvani ndezvinowandotiwa mukuzvite zvevamwe vanotigira imwe mukanyamabasa vanowana.
Ko munombotaurawo here nevamiriri venyu nenyayo yekuti nyaya yechikafu inenge iri kutariswa kuti wabuda mbamani?
Vamiriri vepurisazi havari vakutomedza kuona.
Ndaanani vanokumirirai?
Hakuna kuna gvhenamutaka.
Ko bhagidhi rechibage riri kuita mari? Chiri kuwanika here chibage chacho?
Chibage hazvichawaniki garo. Zvaitoto apo neapo vazhinji vachada kubudisawo nekutotaura. Mvura hakuchina ikumaya. Vachada kubudisa kutota mumvura nezvavabayawo.
Ko muri kumboitawo here zvemagadheni?
Akatota ichi haana kuti mboita chino.
Saka murikuda kuti hurumende iitewo sei?
Hurumende yanga yatogona yati makambani ndiwana mabasa. Ngatiende pamabasa pamwe zvaikambani.
Imi mune mhuri yakakura zvakadii?
Ndine mukadzi nevana vaviri.
Vari kukwanisa kuenda kuchikoro here?
Ndinokwanisa kutopiwa apo neapo pavanodhireta zvanotosindika nemadzizezi matiribisi tinhanakakwanisi kutiene chikoro kozi.
Saka kana madaidzwa nemadzishe mapuwa masamanisa aya mune ma kubhadhariswa chii chaizvo?
Vatombotobhadhara mari yechikoro kuti vanenge vataura vakatiraatii.
Ukatadza kubhadhara woripiswa?
Mumwe
mugari wekubhuera baba Joshua Matiza nadzo vari parunare kubhuera kwakare.
Doro tadira bazita faza bari bazita faza kana ma ancestors yeah. Waya waya.
Inini ndinoitwa Shiltoman aka Romeo Anthony the Dancer Fada. Makaterera Studio 7.
Yasvika nguva yekuti timboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum, icho tinopakurirwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro naamai Rita Nyamupinga vesangano reFemale Prisoner Support Trust. Tiri kuenderera mberi nehurukuro yatakatanga svondo rapfuura yekutarisa kuti madzimai ari kubatwa sei muturongo uyezve kana vachinge ivo vadzokera kunharaunda dzavo dzavanogara. Mungati imi pane musiyano here pakubatwa kunoita vasungwa vechidzimai kune vasungwa vechirume?
Tisi patakatarisa basa redu muna 2018 tainyanyotarisa madzimai achibuda mumajeri kana kuti vachipinda mumajeri nekuongorora izvozvo kuti vagere pakanaka here, pakachena here. Sati takatozoona kuti aiwa mumajeri mune nyaya dzakatowanda kupfuura dzatiri kuona, asi izvozvo vazhinji vanoti aiwa imene muri kushanda nechigandi madzimai Zimbabwe yese akasungwa havashoma. Tichitarisirana une nhamba yevarume nekuti varume ndivo vakaita vakawanda, asi tikukanganwa kuti vakadzinya ava ndivo vakatotimiririra kuraitidza kuti zvinhu pasapa hazvina kunyatsomira zvakanaka. Ari kuraitidza kuti munyika umu zvinhu zvimire sei, asi maererano nekushinga neushingi hwemadzimai panowanikwa madzimai aya ari mashoma. Varume vakawanda nekuti havakwanise kuzvibata kana vasvika panguva yakaomarara. Anosarudza kunoba achiti ndikubira mhuri yangu otosungwa. Anosarudza kuita zvimwe zvinhu zvingasungidzirike iko kuuraya chaiko. Iyo repi asi madzimai akazvibata akasungirira. Asi tikatarisa mumashure mesigandiriti vangu tinoona 50,000 vangu vanobatikana nekuenda kwangu inini. Kana iwewo Mavelasi ukaenda kujeri kunga hama dzako ipindani vazukuru amai baba vangani vanhu ivavo vanga vachionekwa newe vanga vachiitirwa basa newe. Saka isusu tikuti ngatitarisei vanhu vari kuzobatikana nekusungwa kwavaitwa iwe. And uyezve nyaya inonyanyorwadza zvikuru mukusungwa kwemadzimai. Madzimai tikatarisa iye zvino tine heri rinonzi konmara rayekuti munhu anosungwa oenda varumeka kana akura ichibva kuti haa ane munhu anogona kugarika naye anopiwa nguva yekuti anoenda zvake achinoshanda achidzokera kumhuri kwake. Kumadzimai hakuna izvozvo, kana watoenda watoenda. Kusarurwa kwese kunorwadza waakutarisana nako. Varume zvatakaona ndezvekuti chii, kana murume atofunga atoenda kujesu anongoenda kunoonekwa nevakadzi vake vachitoita makwiti ekuti ari kuenda nezvakanaka ndiyani. Mudzimai akasungwa anomuteerera chaiyo, vanoperera ipapo kakubatwa nemapurisa kana kuenda kukoti. Paanozoenda kujeri anenge ave eka. Kana aine mwana anotoenda kujeri ikoko nechi nemwana wake. Kana aine pamiri anotoenda futi nepamiri pacho otonozvarira ikoko mwana wake ikoko. Kana ozodzoka anodzoka musha waita waparara.
Zvirongwa zvipi zvamuri kuita kubatsira vasungwa vechidzimai kunyangwe vari imomo muturongo kana kuti vaburitswa?
Tisu tiri kushanda nemadzimai aya tichivati ai, kana wabuda kujerera hakuti riko kupera kweupenyu hwako. Upenyu hwako ngahwuve upenyu hunoenderera mberi. Tine yatinoti iyo starting point project yatinobatsira madzimai aya kuti tinongovapawo zvishoma kumagrosari sipo. Zvino unoziva kuti kujeri kunonzi kana waenda kujeri wakutouya nenda. Saka tinovapawo sipo yekuti kana wosvika kumba anosvika wanenge yakabata achipinda mumba make achivhura dhoo remumba make achibikirawo vana vake sadza ari kutiedza kutsvaga kuti ochimira pake.
Mungati imi zvii zviri kunyanya kukonzera madzimai kuti vawanikwe ivo vachizopinda mumajeri?
Saka isusu tinokurudzira madzimai ayo kuti mutazotengesa zvinoita zvakaita sembanje zvinokusungisai, mafuta iyaya ekuchidzisai anokusungisai, tena kunotora mabhero kumozambiki munogona kusungwa nekuti zvinhu zvazvibudeki mune zvakanaka. Tinoda zvinhu zvakanaka, hatiti kekuonai mutidzokera zvakare kumajeri.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Mai Rita Nyamupinga vesangano reFemale Prisoner Support Trust kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa Upenyu Hwedu, Our Lives.
Nokutambirai nemufaro muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro nemunyori mukuru wesangano reZimbabwe Federation of Trade Unions vaKenya Siamiarira, tichitarisa nezvavanotarisira sevashandi mugore idzva rino ra 2016 vachienzanisawo negore ra-2015. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vaShamuyarira.
Awa, tinotenda makadira Jonga, kwakadii kuAmerica uko?
Aiwa, kuAmerica kuri nani, tichiti makorokoto egore dzvavaShamuyarira.
Aiwa, makorokoto ndeeri tose, hatiso zvamunongoziva. Ino kune nyaya iyo nino yedraut yasangana nenyaya yemalnutrition yatakatarisana nayo kunoku. Zvinhu hazvisi kunyatso kufamba mune zvakanaka takatarisana nedambudziko redu revashandi voti vari muhurumende nevari kuprivate sector. Hapo chatinoda kungotora ndechekuti Mwari vatichengeta, Mwari vane nyasha nesu tirimo. Tiri kutarisira manje zvino kuti gore ratakutinda iri tinotarisira zvikuru sei kuhurumende kuti ngatichiita iwok itok kwete tok iwok. Tiri kuchirevera pakuti kana hurumende yati vashandi ngatiwanei mabasa achikiriitwa ngaanyatsokiriitwa, kwete kuti kune wekuti mabasa ngaakiriitwe, kune kwacho mabasa ari kutovharwa.
Ko, tarisiro dzamaive nadzo mugore ra-2015 munodzisiya papi mugore ratapinda iri vaShamuyarira?
Dzese tarisiro dzataive nadzo makabva kwakaita hombe yekudzinga kwavashandi ichishandiswa dati dzakomuni zuva rini tikaifaita semacredi tikawirira nehurumende kuti makirivhaizei labor relations act ive newin-win situation. Zvese izvozvo zvaenda mudzepfatsuro nekuti sezvanda kutaurirai vashandi akanga vatodzingwa kare takati gavabhadharwe neritio state kwakakura chakaitika ende vakadzingwa vacho up to now havatati vatombobhadharwa ebin mari dzacho shoma idzodzo. Hakuna hope, hakuna chii. Saka kaiti uyezere mushandi yakaparara yaenda mudzepfatsuro kaiti kuti 20 gore ratatarisana nare izai nazvimwe zvekuti tishave dog eat dog tichadya imbwa ine hono kutega nekuti kwa jenga kukutawa nyaya ni huli wedi huli wana wedi huli wana ekspedi kweli wedi huli wana ambuwa wana amai huli kukwara haunga kari yekuda kwevani wali mwende wakati wa matumbe kuchonga wakati wika zinja na jeka wanotari sila matumbe awo chete wachinekea mtume nuru unika wachitawa zino nusino wachino kila kineta masimu asinda shangi awasinda kumfata ni nusimu wachina nuru shangi.
Asi kwa vasha myarira mugorero rapera ra 2015 vamwe vainyunyuta kuti imi vanotungamira vashandi pachezvenyu hamuna kubatana hamutaure nezwi rimwe chete
ichocho hachizave chekwadi kuti kurisa kwatakaita dzati zvira dzakomene ndo yakanga yaitwa Supreme Court yaka takapatana ZCTU neZSTU tora kuno kwa kurikuita pano basi rikukanganisa zvinhu ihurumende ne business sector. You see, as more people are moved, I like to see ease of doing business. Can I like to see ease of doing business? Kwa is more than a Mushandi, yare kwa kakwa. Mushandi, I think it's 96 salary. Mushandi, now we can achieve more linear to the achievement of the business. Kwa achievement, ya kuti, wale kushimuka, iye Mushandi, ya business ya wale.
Aiwa, tinotenda zvikuru vasha myarira nekuwa na nguva yekutaura nesu pa Studio 7.
Tinotenda zvikuru vadonga, tinotsangana nemi zvakare, tatenda zvikuru.
Manga makateerera kumunyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions vaKenya Stia Myarira muchirongwa chenyu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzira ichirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mwina Blessing Zulu.
Aiwa, tinotenda Jonga. Sezvo tapinda mugore dzvakudai, regai timbori dzekambo tenda kubva kuna mushakabvu Simon Chopa Chimbetu. Aiwa, nako kambo tenda kubva kuna Simon Chopa Chimbetu, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Mutauriri wemapurisa Chief Superintendent Paul Nyati voyambira vanhu kuti vachengetedze midziyo yavo panguva yezororo. Vagari vekubuhera vanoti zvinhu hazvisi kuvafambira zvakanaka nenyaya yekusanaya kwemvura uye nyaya yekuti vave kunzi vakasabhadhara mari dzechikoro vaendeswe kwamambo uko vari kunzi varipe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzechirungu.